manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 14 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weCoalition of Democrats kana kuti CORD vaElton Mangoma vanoti mubatanidzwa wavo vakazvipira kushanda nemamwe mapato kuitira kuti vabvise ZANU-PF muutongi. Amai Winnie Mandela varadzikwa nhasi kumarinda E4 Ways muJohannesburg, South Africa. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weCoalition of Democrats kana kuti CORD vaElton Mangoma vanoti mubatanidzwa wavo vakazvipira kushanda nemamwe mapato kuti vabvise utongi hweZANU-PF. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera. Pamutangano vaita nevatsigiri vavo pakuparurwa kwekodhi muHarare nhasi, vamangoma vati vakazvipira kushanda nemamwe mapato ezvematongerwo enyika anopikisa kuti vaumbe mubatanidzwa wakasimba, asi mapato aya anofanira kunge achida zveutongi hwejekerere kwete kuzvitutumadza.
Tine CORD iriyo iri pano, tine MDC Alliance, tine Rainbow Coalition. Isu tiri kuti ngatishande pamwe chete. Tiri nezvinhu zvitatu zvatiri kuti tikangowirirana izvitatu tinofanira kushanda pamwe chete.
Izvi zvatsinirwawo nemutungamiri webato reZim First vaDerek Lupemba, avo vati vasingade kubatana nevamwe imhandu.
Charamba achifamba mberi nemusangano wedu nemubatanidzwa wemapolitical parties, avo vasingade kubatana nevamwe tinovatora semhandu yevanhu. Nekuti mabiri akaita zvinhu nguva inoi yekuti mapato anofanira kubatana kuti tikunde.
Ataura akamirira bato remavambo kusile Don vatonderai makoni vati mabato akabatana ose zvinoapa mukana wokukunda musarudzo dzegore rino.
Hapana chinotikonesa kuhwina, because hurumende iripo yakundikana. Ezvinezvi ukatarisa ukaenda mutaundi unongoona yetinoti masweet kids, hawazi kuda kuita masweet kids, but have been forced nehurumende iripo.
Vamangoma vati kana vakakunda musarudzo vachashanda zvakasimba kugadzirisa upfumi hwenyika uhwo vanoti hwakaondomorwa neZANU-PF. Vatiwo chimwe chavachaita kugadzirisa kuti nyika ivewo nemari yayo, uye kuti vakapiwa minda vawane magwaro anoratidza kuti ndivo varidzi veminda iyi kana kuti matitle deeds. Mutungamiri weZAPU vaDumiso Dhavengwa, avo vanga vakatarisirwa kuuya kumusangano uyu, vanga vasipo uye hatina kukwanisa kutaura navo kuti tizive kuti sei vasina kuuya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi. Gamba munyaya dzekurwira rusununguko muSouth Africa, amai Winnie Madikizela Mandela varadzikwa nhasi kumarinda E4 Ways muJohannesburg kuSouth Africa kwakare. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Zuru nezuru zera vanhu zvaungana muOrlando Stadium mumusha weSoweto zvichionekana nemutumbi waMai Mandela usati waenda kunovigwa kumarinda ekuFour Ways. Vanhu varidza mhere inotyisa pasvika bhokisi raMai Mandela iro ranga rakaputirwa nejira rine mavara emureza weSouth Africa pamusoro paro paine maruva. Vanhu vange vari munhandare iyi vazhinji vavo vanga vakapfeka mbatya dzine mavara emureza webato reAfrican National Congress, mavara ebato reEconomic Freedom Fighters, vachiimba nziyo dzinoremekedza Amai Mandela. Urongwa hwekuvigwa kwaMai Mandela hwanga huchitungamirirwa nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa, avo vakatora masimba kubva kuna vaJacob Zuma mwedzi miviri yapfuura. Vamwe vevanhu vauya kuzoonekedzana nemutumbi waMai Mandela vanosanganisira vaZuma, vaThabo Mbeki, mutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe vaConstantino Kuvea Chiwenga nevamwe vakuru muSouth Africa nenyika dzemuSadak. Imwe nhengo yeZimbabwe Solidarity Movement muSouth Africa vamunjodzi mutandiri varumbidza mufi nebasa guru raakaita mukurwira rusununguko rwemunhu wese muSouth Africa.
Unairamba akatsungirira kuti rusununguko rwevechitema muno muSouth Africa rwuve runerwa zvinoreva kuchemwa kwaari kuita kuti vanhu vakawanda vanga vakangomirira kuti zvinomirirwa nawini. Tinozviziva kuti ramangwana remwana mutema womuSouth Africa rijeke.
Chipangamazano paUniversity of Johannesburg vaGideon Chitanga vatiwo Amai Mandela vakakwanisa kurera mhuri yavo pamwe nemhuri dzakawanda uyewo kusimbaradza zita remurume wavo muchakabvu vaNelson Mandela apo vaive muusungwa.
Mupenyu hwavo tinoona kuti senguva zhinji zvinoitika nemadzimai vanonyatsokunyanyosikanwa. Tora chinzvimbo chemudzimai anenge ari mutungamiri ende aita mbiri vawini vagona sezvinoiwo kudarika kusikama sekudzimai waMandela chete.
Nhoroondo yemufi yakasvibiswa muna 1991 apo Amai Mandela vakawanikwa vaine mhosva yepamba munhu vakatongerwa kugara mujeri kwemakore matanhatu, asi dare rakazodzikisa mutongo uyu ndokuvapa mukana wokubvisa faindi. Amai Mandela vakapedza makore anosvika makumi mana vasingagari nemurume wavo, uye pakafa vaMandela muna 2013 havana kana peni ravakasiyira Amai Winnie Mandela. Amai Mandela vakashaya nemusi wemuvhuro dondo rapera mushure mekurwara kwenguva yakareba vanga vave nemakore makumi masere nerimwe. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nezuro vaive kunyika Growth Point uko vakaudza madzishe nemadzisabhuku kuti havafanirwe kupindira mune zvematongerwo enyika sezvo vanhu vari pasi pavo vaine kodzero dzekutsigira mapato avanoda. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Matisa! Chamisa oye! Chamisa oye!
Vachamisa vakati madzishe hafaniri kumanikidza vanhu kuti vatsigire ZANPF, vachiti basa remadzishe nderekuona kuti tsika nemagariro evanhu dzachengetedzwa murunyararo.
Vatongi vanoti tsimbo mugodzi, vatungamiri vanoteerera izwi renyu nezano renyu. Ndochokutanga. Pechipiri, tinogadzirisa nyaya dzematongerwo ematunhu. Hatichadi kuti madzishe agadzwe negovernment kana nemapoliticians. Madzishe ngaabviswe munyaya dzepolitics, agadzwe nemadzinza avo nokuenderana nemadzinza. Kwete kutuma zishombo unobwa kumalawu unudawa kuzogaza ishe. Urukubisa ushe kunashe. Nekuti ahusi munu weikoko. Ushe unorewa kuti chenga ose mananga apana risina mozi. Kwete kuti ishe unge wakarerekera kubato. Toda kubisa mazishe muhapka zebato. Toda kubisa mazishe kuti wabe mujokere urando webato. Mazishe anga akamilari pa msoro. Uchitunga mirilawe MDC. Uchitunga mirilawe ZANUPF. Kana uri ishe tokupa mari nendrana nekuti uri ishe tokupa guta la mambo tokuwakira wazunu zoita zakanaka. Kwa inda wane kumasabuku edi nukundo wano tungamirira towa pacha uviri kwete ma $25 za wari kupuwa.
Vachamisa vakati vakapinda panyanga hurumende yavo icharemekedza madzishe uye ichaita kuti upenyu hwavo huve nani asi isingavashandisi mune zvematongerwo enyika. Vakati hurumende yavo ichasimudzira mabasa ebudiriro maruwa zvinozoita kuti vanhu vawane magariro ane chiremera.
Kana tichipa zvunhu zvinobva kuhurumende hazifani kupuwa nebato, hazifani kunyorwa kadre musangani. Ngazi puwe muna anokotera nga wari tembele zedi zinopuwa kana kutubaka kotera nga wapuwe ipapa nishipinda muna September mtemo wa kutanga wanduda kutecha tembele zedi zese 6 years 5 years nebamu soro ngapuwe mkoro wake wa kutanga kikucha
wajitawa na pamsangano uyu sashikaro uwe chidiki MDCT vahepu mochi ziva wakakuru zira uwe chidiki kutubasaite niri jonga uye wachingite ziva kuru warukushunguru zwane zanpye shansa mazishe.
Ndinoda kuti nditi kwamuri imi vechidiki vari pano. Ndimi munochengetedza vabereki. Ndimi munochengetedza macommunities amunogara. Haikona ikurega zvinhu zviri kunze kwemutemo zvichiitwa munzvimbo yamunogara. Kana chikafu chikauya chigoyewa munzvimbo ipi yaunogara. Ichachokwadi meka shuwa kuti chikafu chapiwa munhu wese.
Vashamisa vakashoropodza hurumende yeZANU-PF vachiti yakatadza kuisa budiriro mumaruwa kubva kunyika ichiwana kuzvitonga kuzere muna 1980 izvo zviri kuita kuti vanhu vatambure mukurarama. Vakatora mukana uyu kuvimbisa mhomho yevanhu vemasvingo yaive pamusangano uyu kuti hurumende yavo ichagadzisa migwagwa, zvipatara, zvikoro uye kuumba nzvimbo dzinowanisa vagari vekumaruwa mabasa. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Ganji Maramba.
Komiti yeparamende inoona nezvevanhukadzi inoti haisi kufara nezviri kuitwa nemamwe makiriniki ari pasi pemakanzuru sezvo vanhukadzi vakazvitakura vari kubhadhariswa mari kuitira kuti vabatsirwe. Komiti inoti izvi hazvisi pamutemo. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pachena mushure mekunge komiti iyi yashanyira zvipatara zvehurumende pamwe nemakiriniki ari pasi pemakanzuro uko vanhukadzi vakazvitakura vari kubvisiswa mari iri pakati pemadhora makumi mashanu nemashanu kusvika pamadhora makumi matatu kuitira kuti vabatsirwe. Sachigaro wekomiti iyi amai Priscilla Misiahera Mushonga vanoti havana kuona dambudziko iri muzvipatara zvehurumende asi kuti dambudziko iri riri mumakiriniki ari pasi pemakanzuro. Vanoti zviri kuitwa nemakanzuro izvi zvinotyora mutemo wakatarwa nehurumende wekuti madzimai akazvitakura arapwe pachena.
Tarisa kuti mutemo wakaiswa nehurumende wekuti vakadzi vakubara vasingabhadhari. Mutemo iwoyo uchiri kuitwa here mumahospitari nekumakiriniki?
Amai Mushonga vanoti ongororo yekomiti yavo inotaridza kuti madzimai anenge atadza kubvisa mari idzi kumakiriniki nezvipatara zviri pasi pemakanzuro vari kurambidzwa kubuda mumakiriniki aya kana kutorerwa magwaro ekuzvarwa kwevana vavanenge vasununguka.
Asi kana tikaenda kumakiriniki vanhu vari kubhadhariswa, vanhu vari kuvharirwa mumahospitari, madzimai ari kuvharirwa mumahospitari kana asina kubhadhara, madzimai ari kutorerwa mabirth records. Zvozoita kuti madzimai asawane mabirth records dzitaone
Amai Mushonga vanotiwo komiti yavo haisi kufara nezviri kuitwa nevakuru vepa Edith Opperman Maternity Center iyo iri muMbare. Mbare musha unogara veruzhinji uye vazhinji vacho vachitambura. Amai Mushonga vanoti vakaudza madzimai ari pakiriniki iyi kuti vadzoserwe mari dzavakabhadhara sezvo Edith Opperman Maternity Center iri kubhadharisa madzimai aya mari zvisiri pamutemo.
Ndiri kuti gumbura chaizvo nokuti fanika kana pari paEdith Opperman tatotadza kana kutaura neadministration yacho ichiramba kutaura. Asi zvataona pano zvakaipisisa kukunda kumwe kwese ende tatowana vanhu vachitobhadhara mari dzekuti vaite mabirth records. Ndatosiya ndapa instruction yekuti vanhu ngavapiwe mari dzavo nekuti havafani kunge vari kubhadhariswa nyaya dzemabirth records.
Amai Mushonga vanoti vachasvitsa kuparamende zvose zvavaona uye vachasangana negurukota rezveutano vaDavid Parinyatwa kuitira kuti vagadzirise zviri kuitika paEdith Opperman Maternity Center.
Kana taita izvozvi tiri kuita ripoti toenda nayo kuparamendi bati zvimwe zvinhu hatitombomiriri ripoti yekuparamendi tichabva tatongotaura neMinistry of Health kuti tione kuti ingagadzirise sei zvinhu zvakadai zviri kuitika munharaunda nekuti vanhu vari kutambudzika.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi revakuru vepaEdith Opperman Maternity Center. Komiti yaAmai Mushonga yashanyira zvipatara zvehurumende nemakiriniki emakanzuro emuBulawayo, Gwanda, Zvishava neChivhu neHarare vaine chinangwa chekuzvionera nemaziso avo zviri kuitika. Ndakamirira Studio 7 muMbare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chirongwa chestudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 pm mazuva ose. Munotibata pa 909 am uye pa 4930-13860-15460-15580-6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vemauto pamwe nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump varikurumbidza zvikuru kurwiswa nemuchadenga kwaitwa mizinda yezvivakwa zvinochengeta mishonga inoshandiswa sezvombo muSyria, vachiti urongwa uhu uhwo huri kutungamirwa nemauto emuAmerica wabudirira zvikuru. Mauto emuAmerica, France neBritain akanda nhasi zvombo zvemamissile 105 pamizinda mitatu yemuSyria inochengeta zvombo zvemuchetura.
Kota rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika muAmerica, Amy Kesjen Nielsen, vakasangana nemutungamiri weMexico vaEnrique Peña Nieto, vakakurukura kuchengetedzwa kwenyika dzavo, kunyanya kushanda vese mukusimbaradza miganhu pakati padzo uye kuona kuti vanhu vavo vanogona kushanyirana zvakanaka. Amy Nielsen vakati bazi ravo rinozvipira kushanda nebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kweMexico kuti matsotsi asashandisa nyika idzi mabasa avo. Vachitenda vaNieto mukubatsira kusimbisa ushamwari neAmerica, Amy Nielsen vakatiwo zvinokosha kuti vashande vese vachibatsirana neruzivo sezviri kuitika iko zvino. Vakasimbisa kuti vachashanda navaNieto kuti kuridzana mune zvamabhizimisi kuite nyore. Amy Nielsen vanoti kusimba kweushamwari pakati peAmerica neMexico nekufamba nyore kuri kuita zvitengeswa pakati penyika mbiri idzi kwakakonzera kunyorerana kwezvimwe zvitengera nozvinhatu zvinororitsa kudzidzana mune zvemabhizimisi. America inofadzwa nekushanda kwairi kuita neMexico. Mashoko aya anoratidza pakamira America maererano neMexico. Maarerengerwa neni tanonoka wande.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya huye achiti pachirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka. Tine mumwe mudzimai ari kushanda iye nemadzimai nevarume nevamwewo vanoita zvemitambo. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uye zvekuti zvirongwa zvipi zvavakarongera avo vanofarira zvemitambo. Tambo munyika.
Ini ndinonzi Zaza Muchemwa, ndoshandira sangano rinonzi Almasi Collaborative Arts. Almasi Collaborative Arts iorganization inoshanda nema artists vatambi vekuZimbabwe vachiedza kuita kuti vashandi vavo vemaarts vakwanise kuwana maskills okuti ano gadziridza craft yavo kuti vakwanise kuve vachikwanisa kushanda muZimbabwe nekune dzimwe nyika zvinofurudza Zimbabwe.
Iro sangano renyu rimunoshanda here nevamwe vanoita zvemitambo vane mukurumbira kana kuti rakatanga sei?
Organization yedu in Almasi yakatanga nevanhu vane mukurumbira. Mafounder edu ndiye Patience Kawengwa na Danae Gurira. Vanhu vavo vakatotanga organization iyo vachiona kuti isusu takakwanisa kusvika patakasvika nenyaya yekuti takawana mikana yokudzidza uye zvemukana yokunatsokukwenenzvera basa redu ratinoita. Saiwo chishoo chavo ndechaivo chiri chokuti vapewo vamwe mukana yokuti vanatsokuwanawo ruzivo rwokugadzirisa basa ravo uyezve ruzivo rwokuti vanatsokudevelopa basa ravo kusvika parinokwanisa kunge riri basa rinokwanisa kuvapawo mukana wokushanda kuti vawane kurarama upenyu hwavo. Saka izvozvino tine mutambo wedu watiri kuita musi wa20 April unonzi Windy Stage Reading yeWindy.
Zvii zvinenge zvichiitwa panyaya iyo yamuri kutaura yekuti stage reading mune muchiita chii?
Kana tichitaura nezvestage reading zvinoitika ndezvokuti maactors vanonge vachiratidza mutambo vakabata mascript vanenge vachiperforma kana kutamba vachishandisa mascripts avo. Saka inenge iri kubatanidzwa kwokutamba kwachina kwevatambi vachinge vachiverenga kubva kune zvinenge zvakanyikwa pabesa. Zvinoita nezvokuti dzimwe nguva vanhu vanofunga kuti stage reading chinhu chinogohwa nenyaya yekuti inenge iri nyaya yekuti vanhu vanenge vachifunga kuti munhu ari kuverenga kubva pabesa. Asi manje zvinoitika nezvokuti mutambi anototora nguva achitoresecha achitotsvagiridzira panyaya yekuti character kati munhu waari kutamba wachona akaita sei, makore ake, uye zvanogara kupi, uyezve vanenge vachiitawo kushanda kuitira kuti every kana kuti nguva pakutamba ipapo mumutambo imomo vanenge vachimeka sure kuti every minute kana kuti every moment vanenge vachimeka sure kuti vaisa zvinoda kunge zvichinge zvirimo imomo mumoment imomo. Saka stage reading tingaitarisa sekuti kubatanidzwa kwezvinhu zviviri, kuverenga uyezve nokuperforma.
Zvamunenge muri kuita izvi chirongwa chenyu chichange chichiitirwa kupi uyezve muri kutarisira kuti vanoita zvemitambo vangani vachange vari pachirongwa ichi?
Mutambo wedu uchange uchiitirwa kuOld Mutual Theatre kuAlliance Francaise kuno kuHarare. Tinenge tichitarisirawo kuti audience yedu ichange ichibva kuvanhu vanoitawo zvemitambo uyezve vanhuwo vanongofarira mitambo.
Titsanangurirei zvakare kuti zvirongwa zvenyu zvichange zvichiitwa rini narini?
Chirongwa chedu chestage reading yeWindy chichange chiriko kuAlliance kuOld Mutual Theatre kuAlliance Francaise kuHarare pa20 April chinotanga na6 PM.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous yasvikanguye kuti chienda kuna Jonga Kandemiri achitiudza zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchira nemufaro kuchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvesangano rinotarisa nezvekukwegura kunoita munhu rethe National Age Network of Zimbabwe. Mukutarisa nezvesangano iri tabata mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano iri, vaMakichikanza. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaChikanza.
Aiwa, ndinotenda vateereri.
VaChikanza, mungatanga nekutiudza nezvesangano renyu?
National Age Network of Zimbabwe munobatanidzwa wemaNGOs anokwana kuita 12. Munewozvo mabato ehurumende maviri anotiwo Non-Communicable Diseases Unit yeMinistry of Health neAgritech yekuMinistry of Agriculture. Uyewozve tine hurongwa hwatanga tichiita hwekuvandudzira utano hwevanhu vakwegura. Saka tine bumbiro rakagadzirwa nekuburikidza kushanda kwatakaita munyika dzinoita ina muAfrica. Pane chirongwa chataiticho Better Health for Older People in Africa. Chicho chaisapotwa neDFID neAge International. Chakaitwa munyika ina muAfrica dzinotidzo Ethiopia, Tanzania, Zimbabwe neMozambique. Taida kuona kuti mhando dzatingava ndudzire utano hwevakwegura nadzo muAfrica ndedzipi. Saka muZimbabwe tangati nematunhu matatu, Gwanda kumaTebeleland and South, Shishavane kuMidlands nemutoko kumaShonaland East. Shure kwekudarozvo, takabva taona zvakakosha izvo kuti tiite iyo inonzi National Health and Aging Strategy. Muno muZimbabwe takuiti National Healthy Aging Strategy.
Kuti muti muri kushanda nemunhu akwegura, mune muchitarisa makore api uye zvii zvamunotarisa?
Isu tinoshanda tichiongorora mabumbiro akasiyana siyana epasi rose, kunyanyanya United Nations nere Africa Union. Iwo anotarisira munhu ane makore 60 kana kuti makumi matanhatu zvichikwira. Asi takatarisa mukurarama kwedu umu tinogona kuona mumwe munhu ane makore makumi mashanu aine utano nekutaridzika kwemunhu akwegura ane makore anodarika iwo makumi matanhatu. Hatimusiye, tinomutora nokuti kukwegura kunokonzerwa nezvinhu zvakasiyana siyana.
Pari zvino mune masangano here kana kuti misha inochengeterwa vakwegura vamuri kushanda navo?
Mapato atinoshanda navo vanoita mabasa nenzira dzakasiyana siyana. Zvechokwadiwo kune vane misha yevakwegura vari mamembers edu ne inonzi vari kumbereni vanonzi Helen Hove Elderly Care Trust. Vanoshanda nechembere neharahwa vachiita zvokuvatora kudzimba dzavo vachiuya vachimbogara kwemazuva akati oho vari pahome vozodzokera. Kana takatarisa mararamiro edu muZimbabwe tichitarisa kunyanyanya veshishona nevechimberena, tinoona kuti havawanzoendesa vanhu vavo vanenge vakwegura kumisha yevakwegura. Uyewo tichiongorora takaona kuti zvinhu zvakakosha kuti tirambe tichiteedzera tsika iyoyoyo, tichikurudzira vechidiki kuti vachengete vakwegura vavo zvakanaka. Uye tichikurudzirawo futi vari kukura vacho kuti varonge upenyu hwavo zvakanaka nenzira yekuti havazonyanyotambura kana vakwegura. Asi hazvirevi kuti tinorasa vari kumahomes, tinoongorora zvekare. Kune zvikonzero zvakasiyana siyana zvinoita kuti vanhu vazopedzisira vava kumahomes.
Haiva vachikanza, nguva yedu ndo yaita shanje. Tinotenda zvikuru nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu.
Aiwa, ndinotenda vateereri, ngatirambei takabatana, ngatirambei tichishandira kuti upenyu hwedu hunge hwakavandudzwa patinokwegura.
Manga makateerera kune mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano re the National Age Network of Zimbabwe vaMakichikanza muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Regai tichimbotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu nhasi. Mutare City Rovers 1, Bulawayo Chiefs 0, FC Platinum 3, Harare City 1, Rentals 2, Bulawayo City 1, Nishroot 1, ZPC 1. We'll be right back.
Winnie Mandela mumanzi wa Colin Davis uchiuya kwa muri uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC tichirangarirawo Mai Winnie Mandela varadzikwa nhasi ku Four Ways mu Johannesburg. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Kana muchida kutumira tsamba mbozha dzitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Ray Choto ndiri mu Washington DC. Ndoti ngatisanganei zvakare muchirongwa chevanhu Studio 7.